hanyari kwenye kuti vanhu ndovari kuda izvozvo, vanhu ndovari kunakirwa nekugona kuita presentation rangadzwa voona kuti haa 2028 pachitoita uremai ngaapfuure mberi, president ngaapfuure mberi 2030 and beyond. Saka vanhu, the voice of the people is the voice of God. Vanhu vari kuti shef hongu mungava nemuono uyu wekuti munoti zvakwana kwamuri, asi aisu vevanhu tinoti kuti pfuure mberi. Saka ini ndinoti zvinenge zvataugwa nevanhu zvinenge zvabva muvanhu zvananakisa chaizvo.
Vamasiwa munotiwo kudii?
Dambudziko ripo nderekuti mapurogiramu aitwa navamunangabva sofa akatangwa navamugani, ende ndikatarisa pariamendi, ndakatarisa marodhi, marodhi acho asati atopera, changopera pariamendi, avana chinhu chandingati chanyani chavaanyaita chekuti vangadzinza vaende ku2030. Uye zvinobhenefita inyika kuti tichikore mutemo wakagadzwa wokuti matemu maviri, kuna South Africa wakungoita matemu maviri, kuna vagadzira matemu maviri. And the same person vanhu vari kupusha agenda ye2030 zviri kubuda pachena kuti vazhinji vacho vanhu vari kupomerwa kuti vanhu vari kuita zveutsotsi-tsotsi varida kupusha mapersonal interest avo ekuti vamunangagwa vasabve pachigaro kuti vapote vachimora upfumi hwenyika vachishandisa zita ravamunangagwa. Saka ndiri kuona kuti panyaya ye2030 pane problem, ende zvokuti vanhu ndo vari kuda 2030 ndezvekunyoka. Mabhizinesi taikuni vari kupihwa matenda ndo vanhu vakaenda nerweseri kumachairmen emaprovhinsi kwakuenda kunovapa mari nerweseri, vapihwa mari kudaro vaakuimba rwiyo rwekuti 2030. Vana pasi pese apa pamadistrict, pamadcc, even maprovincial executives, some of the members maprovincial executives havasi kuda zve2030 zvakutomanikidzwa. Ende makatarisa vanhu vari kuimba rwiyo rwe2030 vazhinji vacho vakasviba, vamwe vacho vakutotsonwa nenyaya dzakati dzokubvinyabvurira vanhu mari. Saka vanhu vari kuda kunge protector kuti varange vachiba vachishandisa zita rapurezident, nekuti purezidendi pachavo vakabuda pachena vakati havasi kuda. Saka ava vakupihwa nani simba?
Saka
nyaya ye2030 iyoyo.
Gaititi DJ Vasomera vapindurewo ipapapo.
Ngati mwananga yangu hazisati ndamboona mashura akadai okuti kudai vamugambe ndo vakatanga. Chandiri kutaura pachitichenzi chikutoitika, marodzi ari kuvakwa, ari kuvakwa napurezidendi chiti Munangagwa. Mbudzi interchange yamuka kumboona iri kuvakwa napurezidendi chiti Munangagwa. Tikataura nyaya yebhodha risati ramboone pari kubevi bridge, muchinginene webhodha ndipurezidendi chiti Munangagwa vari kuvaka. Mukaenda kureserva every village iri kuti pachibhora chinonzi village business unit, village yoga yoga iri kupa chibhora negarden. Ndipo makangwa muchana kuti vanhu vachakoromoka vachibva mutaundi vachiita kuruzevha. Kunotsvaga muriwo, kunotsvaga zvokuti vapfuure mberi vachitenga. Saka ini kuti ndiwari munhu unoti zvinhu zvakatsangwa nava mugabe, ndinoona kuti paita anifei itotifei. Vanhu ndo vari kuda vamunangagwa, saka tauringa vanhu vari kunangirwa namunangagwa kwezve kutsamba nokuti havachambozviona izvi. Zvokuti machanga nakatengwa akadai nemonyaya takuona asi nhema dzinosvodisa.
Asika DJ Masomera, mukataura bhodha ramataura iri rakavakwa richibatsirwa nehurumende yeBritain zvimwe chetezvo neparamende yakavakwawo nehurumende yeChina.
Tiri kutaura mapolisi, mapolisi ari kutendera kuti vamwe maplayers apinde zvichitowana president aripo.
Todzoka kwamuri wamasiwa.
Zvinobuda pachina kuti vamunangagwa kubva vapinda vakanga vauya nepurani yakanaka, but vakabva vakitwa nematsotsi ari kuda kuramba achishandisa zita ravo. Chinotarisirwa kuti vanhu vati ikonomi yanaka, vanhu vari kudyarisa, mari inofanira kuita pawa, nekuti izvozvi takaramba kuti vamunangagwa vabve. Saka hapana chatakaita, saka hapana difference between first republic and second republic. Saka ivo amaexamples member nezikomeredzikanabuditaura ndaamaexamples member vamunangagwa ndinovada, but chokwadi chokwadi chaicho chaicho ngavangoenda pamatemu avo maviri, woenda kune zvimwe zvirikuuya zviri better than ivo, upfumi hwenyika ufambe uende mberi.